unondida ere kana uchindida pita chengeta makwai angu pita 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 unondida ere kana uchindida pita chengeta makwai angu unoziva ere vadikani rudo rwaMwari kumakwai edanga rake kuti vafudzi vake vakatendeka variitire makwai naimi vafudzi vemazuva edu seiko makaoma mwoyo hakuna kana hanya na makwai aMwari noita kuda kwenyu
munoita kuda kwenyu zvenyu noita kuda kwenyu
munoziva munoita kuda kwenyu zvenyu noita kuda kwenyu
munoita kuda kwenyu zvenyu noita kuda kwenyu
panguva dzokutsiurana nokutsondorana kana kundurana musazviita pamberi pevatendi zviya munoparadza makwai aMwari ngatiti mumwe mukuru watadza kana muduku watadza toranai vaviri vaviri vatatu vatatu vashanu vashanu pindai naye panzvimbo yakavanzika anobuda ave munhu ari nani dzidzai kubatsirana muri mega vakuru uwire makwai usashandisa tari yeshoko raMwari kuvahondodza panyama
Jesu wakabayi wakapondiwa akasvipirwa mate kumeso nokuda kwamakwai ake ayamusaita kuda kwenyu
muvengi ari kuparadza makwai aMwari mumafuro muti wapachenyu nhasi ane maronda makwai aMwari mumatanga pana anorapa mamwe akarasika akatsakatika hazvina anotsvaga unodya mafuta amakwai unofuka makushe amakwai unobaya makwai akakora semusingafudze makwai
unodya mafuta amakwai unofuka makushe amakwai unobaya makwai akakora semusingafudze makwai
tendi wawaira rufu iko zvino avete muchipatara vana chiremba vatati rapi pasina mari yemushonga
unobatana maoko munamata batana isimba
mufundisi wawaira rufu iye zvino avete muchipatara vana chiremba vatati bati pasina mari yemushonga vatendi unganidzai mari unganidzai mari kutenda kusina mabasa wakafa kana munhu akaziva chakanaka akarega kuchiita watotadzira mwari watotadzira mwari munikani ukaziva chakanaka kasarudza kusachiita watotadzira mwari watotadzira mwari euno mufananidzo wemufudzi mukuru zita rake Mesaya waitikana makwai aneta apera simba waimazimbisa mazuva angu akwana nguva yangu yapera nyengeterai vanapita mukaikani muvengi wagadzira kuva nesu mavatireiko vadzidzi vangu simudzai meso henyu kumakombo inondo yarodzewa ropa rangu mavatireiko nyengeterai vatendi nyengeterai kani tiri pahondo nenyika ino manyarariheiko nyengeterai vatei nyengeterai kani tiri pahondo nenyika ino manyarariheiko